ichokwadi kuti vanhu vachiri kurasikirwa nemabasa kusvika nhasi. Nezuro tange tine nhamba dzinosvika 850 vevanhu vari organized kana kuti unionized obviously, asi tinozviziva kuti pane vamwe vanenge vatoenda kudzimba vasingazivi kuti vangangomhanara nyaya dzavo kana kuti vasingazivi kuti kune maunion. So nhamba dzacho dzinogona kuva dzakatofurikidza ipapo. Nhasi tiri kuona trend yakafanana neyanezuro. Tiri kuona matamba acho akawandisa achine chidhindo kana kuti zuva remusi weFriday, even vachipiwa nhasi toti date kuti yakanyorwa musi weFriday. Ingava inyaya yekuti maemployers haana shone kuti zvinhu zvacho zvisagumira papi, vambowanika vambofamba chinambo. Saka tiri kuona manumbers ari kukwira chaizvo.
Tanzwawo kuti kune vashandi vakawanda vanga vachiuya kumahofisi enyu, vari kukuudzai kuti kudii nezvematsamba?
Vari kuti vatotaurirwa kuti vaende kudzimba. Mari dzavo dzemanotices idzi vachazotaurirwa kuti dzapinda here kumabhanga, vangadzoka here kuzokolekta, and havasi kupiwa dzese. Vanenge vachipiwa zvikamu zvikamu. Saka zvakutochisa kuti kune vamwe vachazotadza kana kupiwa mari idzodzo.
Asika ivo vashandirwi vari kuti pane vashandi vakawandisa, upfumi hwenyika hauna kumira zvakanaka, nekudaro hapana zvekuita kunze kwekuvagumura mabasa.
Asi mutemo wenyika unobvumidza kugumura mabasa. Pane mutemo inogavhena nyaya dzekuretrencha. Pane mutemo inogavhena nyaya dzekudzingana mabasa kana munhu akanganisa nemhosva. Tinotarisa kuti maemployers vano vari kuita ne vari honest vanofanira kuteedzera mutemo uripo.